yairi kwende kuti hayi vazvazvambira akazvimboka hlamanzi munhu watanga chiziva tsika dzake maitiro ake tichiri muinclusive government saka kuti kana chitsvaka selema chiti unotla kuuya kumushano kuungaurawa hayo ipropaganda yari kuita iyaiya isingatibatsiri uye isingabatsiri nyika zvinofanira kuzikamana vana vezimbabwe ndezvokuti tingava nokupesana pakuona zvinhu asi kana tauya kunyika yedu ngatitsigirei nyika yedu ndiani ari kurova iko zvino ndivanani vari kurohwa iko zvino handiko zvino pano runyararo runototlisa zvinotokatlamadza nyika dzakawanda kuti vanhu vezimbabwe vakwanisa kuti vabvunze runyararo uye kuti vabatane vaite zvinhu zvavo pano pamwe saka handingangodini haiwa hazvititlisi ndo zvinoitika munyika munowana vamwe vasingawiriani nemwe vasingaoni nekuona kwehurumende vinokuona kworuzhinji zvinoitika zviya izvi
asi hurumende ingape vimbiso here yekuti muzvare zvawambira vakadzoka kuzimbabwe hapana zvavanoitwa upenyu hwavo unenge hwakachengetedzeka
tina ambassador akawanda sei angari inclusive government handivetsi maambassador anongouya kuuya voitwa reassigned kana kuti vakauya vanokwanisa kupiwa mamwe mabasa asiri diplomatic relations but kana achinge angouya anenge ari civil servant anenge ari umwe wavamwe vanokwanisa kupiwa mabasa kuda kana anga achishanda zvakanaka aingotransferaga kwakune imwe nzimbo handizivi but sesuso musangano maonero atinoita ndekuti mwana wese wezimbabwe anga achisevha kuwedha anga ari wokuMDC anga ari wokuMDCN kana kupi kana apedza temu yake ofomisi unobvuya kakuno kwozoita reassign.